Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 30, 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzinopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri mumusoro yenhau dzedu dzanhasi.
Vaudzwa nevakuru vavo kuti vachibva ipapo vachitaura kuti chikodzero chachona ndechekuti vamugabe vataura nevatapi venhau vachitsanangura kuti vachafamba sei mangwana pavanenge vachienda kusarudzo.
Hurumende inonzi yabvisa pamba mauto anga achichengetedza pamba pevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Ende futi toda kukurudzira vasikana nemadzimai kuti kana uchiya kuzovhota wobvisa Q-tex kufinga yako yeleft, kana une nail iya inonzi artificial nail wobvisa futi.
Komishina veZimbabwe Electoral Commission Dr. Qubani Moyo vanoti vanhu vanofanira kuuya nezvitupa kwete marezenisi ekuchaira motikari kuti vavhote. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vatori venhau nezuro kuti pavakabviswa pautungamiri vakange vachida kuita kongiresi yechimbi chimbi muna zvita, uko vaida kuzosiya utungamiri asi vachitsigira vaimbove gurukota rezvokudzivirirwa kwenyika Dr. Sidney Sekeramai.
Why did a section of our country, of our people, decide to go this way?
Sei vamwe vedu vakatorwa nzira iyi kupa munhu mumwe chete chinzvimbo? Pange pasina imwe nzira iri nani here? Bato reZANU-PF randakatungamirira rakanga richida kuita kongresi yechimbi chimbi muna zvita. Apo ndakange ndichida kubva pautungamiriri kuti vamwe vaida vawane mukana wokukwikwidzira utungamiriri webato uye wenyika. Pakongresi iyi ndaida kutsigira Dr. Sekeramai sezvandakange ndataurira vaThabo Mbeki pavakambondibvunza kuti wandaida kuti atore chinzvimbo choutungamiriri ndiani. Hongu Mnangagwa aidawo kusarudzwa, saka vese vaigona kukwidzira chikaro cheutungamiriri pakongresi iyi.
Zvichakadaro, mashoko atiri kutambira anoti hurumende yabisa mauto anochengetedza pamba pevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuBlue Roof kuBorodale. Izvi zvinotevera mashoko ava Mugabe kuvatori venhau nezuro ekuti havasi kuzotsigira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo dzanhasi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemauto vaAlpheus Makotore kuti tinzwe divi ravo. Hatinawo kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba. Asi tabata muzukuru wavamugabe uye vaimbova gurukota muhurumende yavo vaPatrick Zhuwao, avo vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti mauto ange achichengetedza vamugabe abviswa.
Mukuru wesecurity yechiuto inofanirwa kunge ichichengetedza baba vamugabe asvika kumba ndobva asiya makii achiti vaudzwa nevakuru vavo kuti vachibva ipapo vachitaura kuti chikodzero chachona ndechekuti vamugabe vataura nevatapi venhau vachitsanangura kuti vachafamba sei mangwana pavanenge vachienda kusarudzo. Ndo zvaitika. Pavazoenda kunotarisa kumba yavanga vachigara vanochengetedza vacho vechiuto, vaona pamba ipapo zvese zvemukati zvabviswa, zvinofananidza nemaswitchi emagetsi, mafitting emagetsi, zvibato zvepamadhoo zvekuti imba yachona yavanga vachigara vakomana vachona vekuchengetedza vechiuto yapaza kudzwa zvisina tsarukano.
Saka pari zvino vamugabe vari kuchengetedzwa nani?
Kwakutomboita bata vabata zvekuedza kuti tiwane vanokwanisa kuti vavachengetedze. Chandingata maonero angu hangu ndeyekuti ruzhinji rweZimbabwe hatione pane angade kuvakanganisa, asi avava vakaita zvekuguta masimba mabatiro avaita shoko ravamugabe rekuti vamugabe havavatsigire zvinoratidza kuti vaita zvinhu zvekuti havana kudzamisa pfungwa. Ndiri kutyira kuti pamwe vangangotsvaga mabhinya ekukanganisa baba vamugabe.
Vamunangagwa vabuda paTV vachiratidza kusafara nekusapiwa rutsigiro navamugabe, vakati ivo kuvhotera Chamisa, kuvhotera vamugabe nezvinhu zvose zvavakaita zvisina kufanira. Munoti chinazvo?
Uku ndokunonzi kushaya jere kwemukuru memukuru. Kuvhotera vachamisa, kuvhotera vachamisa. Ini ndikavhotera imi hazvireve kuti pamusana pekuti ndakutsigirai kuti ndikuvhoterei imi. Zvaakureva kuti vamwe vese vanokuvhoterai imi vavhotera imi. Saka tikati muchapondwa avhotera Chamisa, saka Zhuwawu avhotera Chamisa, saka muchapondwa avhotera Zhuwawu, Zhuwawu avhotera muchapondwa. Hazvina musoro kaizvozvo. Munyika yose tine vanhu vanokwanisa kusvika almost 6 million, 5.6 million vakaregista kuvhota. Saka vanhu ivavo pavanenge vachivhotera munhu wavari kutsigira, zviri kureva kuti vamwe vese vari kuvhota vanenge vachivhotera munhu avhota. Vamugabe havasi kupinda musarudzo ka. Vamugabewo inhengo yeZimbabwe ine kodzero yekuti idadawo kuti yonovhota. Saka vangotaurawo kuti aiwa havavhoteri vanhu vanoda kushandisa masimba epfuti pakutonga. Ndozvavataura izvozvo. Vataurawo zvakare vamugabe kuti ivo pache zvavo maonero avo ndeyekuti vanotsigira munhu ari kutsigirwa neruzhinji. Saka ndashayawo kuti murume mukuru zvaapapi.
Muzukuru wavamugabe uye vaimbova gurukota muhurumende yavo vaPatrick Zhuwawu. Mumwe komishina weZimbabwe Electoral Commission Dr. Kubani Moyo vanoti vanhu vanokwanisa kuvhota nezvitupa nemagwaro ekufamba kwete maresenzi ekutyaira motikari. Vativo vanhu vanofanira kukurumidza kuenda kunzvimbo dzekuvhotera kuti vasanonokerwe. Nzvimbo idzi dzokuvhota dziri kuvhurwa na7 mangwanani ano kusvika na7 manheru. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamoyo kuti tinzwe zvizere.
Mangwana tiri kukurumidzira munhu wese weZimbabwe kuti ngaamuke makuseni achienda kunovhota kuchiri makuseni kuitira kuti usaite problem kuti wowana macuse akurisa. Toda kuti vanhu vazive futi kuti kana 7 yachaya mupurisa achaenda kunomira palaini achimira behind munhu wekupedzisira ndo kunoperera voting. Saka munhu anenge ari mulaini wese achavhumira kuti avhote even 7 yachaya.
Saka vanhu vanofanira kuuya nezvinhu zvakaita sei kuti vakwanise kuvhota vasazodzorerwe kumba?
Kuti uye uzovhota unofanira kuti uye neID yako kana passport iri kushanda. Hauvhumigwe kuti uye nedriver's license. Ende futi toda kukurudzira vasikana nemadzimai kuti kana uchiuya kuzovhota wovhisa Q-tex kufinga yako yeleft. Kana une nail iya inonzi artificial nail wovhisa futi because zvichanetsa kuti tokuita maki yekuti wavhota.
Ko nyaya yekuverengwa kwemavhoti inofamba sei?
Mavhoti achaverengwa ipapo tichipedza kuvhara. Toverenga mavhoti mupolling station iyoyo tobva tanyatsoanaunza maresults kuti polling station yakadai vanhu vakawana zvakadai zvakadai. tobva tanamira panze kuti munhu wese aone ipapo. Tichibva ipapo totora marezasi epolling station ese in the ward, toendesa kuward center. Tikasvika ikoko tozova inosanganisa tozoona kuti ndiani awina kuita kansela. Tobva tatora ese kumawadhi toendesa constituency, tobva taona kuti ndiani aita MP. Tichibva ipapo totora ese ema MPs toendesa kuHarare command center kuti tozosanganisa toona kuti ndiani aita president. Marizati ya president acha anaunzwa by the 4th of August, that is within 5 days of voting.
Asi pavanopedza vanhu kuvhota apa kana averengwa zvinenge zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika, muri kuti hazvisi kunamirwa kumadziro here panze sezviri kuitwa makanzura nevamwe venhengo dzeparamend?
Tinonamira zvese zvakansila zvaMP nezvapresident. Tinonamira panze pamudhuri.
Saka command center yezeki inenge iri kupi?
Command center iri kuHarare kuRainbow Towers.
Tinombonawo pane vamwe vanomboda kubva vakurumidza kuti ndiani akunda musarudzo. Zviri pamutemo here izvi kana kuti vanhu vanofanira kumirira kubva kuzeki chete?
Hakubvumirwe kuti anaunza maresults. Zeki ndiyo yega inobvumirwa kuanaunza maresults. Ukaanaunza maresults usiri zeki unosungwa, mutemo hauvumiri izvozvo. Unoenda kujere 5 years ukataura maresults kunge ndiyo commission.
Komishina veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Dr. Qubani Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reZEC mudunhu reMashonaland West rinotiwo rakagadzirira zvakakwana sarudzo yanhasi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAusten Rovu vanoti vashandi vavo vakagadzirira sarudzo kudarika mamwe makore ose. VanRovu vanoti vashandi vavo vakaenda munzvimbo dzekuvhotera mazuva maviri apfuura, uye nezuro vakaswera vachiona kuti zvinhu zvose zviri kushanda here.
Zimbabwe Electoral Commission yagadzirira maelections, zvose zvinodiwa kuti election iitike zvavepo. Vanhu vedu vari kuita zvemaelections, maelectoral officers, vapa ground vanoswera vachiita marehearsals avo. They are now ready to go.
VanRovu vanoti kukosha kwesarudzo dzanhasi kwakaita kuti vaite zvose zvavanokwanisa kuti sarudzo dzive dzakachena. VanRovu vanoti dambudziko rekushayikwa kwedzimotokari dzekufambisa midziyo yekuvhotesa pamwe nemafuta ekufambisa dzimotokari rakagadziriswa.
Tikatarisa election yatinayo this time round, tiri kuona kuti ielection yekuti tinofanira kunge tiri thara mapreparations yedu. Ende ndo zvakaita kuti tikwanise kumeka sure kuti zvinhu zvedu zvose zviri in place before mangwana tichitanga basa. Saka ukata sei zvino vanhu vedu vakaenda on the ground almost 3-4 days before the date of election. Zvatakaita ndezvekuti patakatenga fuel yedu, takatenga fuel yakakwana kuti basa remaelections riite zvakanaka. Tatenga saizvozvo, takabva taingenja mafuel suppliers yedu ndokukurukura navo kuti vakwanise kureserva fuel yatakatenga, so that patinoita basa redire hatina machallenges ekuzoti ai ushaikwa ekudini. Saka takaita maarrangements iwayo.
Mumwe mugari wemuchinhoi vatemba kureya ava vaona vashandi vezeki vatove panzvimbo dzekuvhotera vanoti rwendo runo zeki yaratidza kurongeka. Vakureya vanoti vanhu vamirira kuvhota uye anenge akundwa hapana chaanochema nacho. Musarudzo dzakare, zeki yaitadza kuvhura dzimwe nzvimbo dzekuvhotera nenguva, uye pane dzimwe nzvimbo painge pasina zvekuvhotesa zvakakwana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Yechinoi chiziviso chakakosha. Kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30, iro rinova zuva resarudzo, Studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa30 chikunguru kusvika musi wa7 nyamavhuvhu, tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Iko zvino tomboenda kumutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa kuti tinzwe zviri kuitika. Arthur, wakadiniko?
Tiri nani makadiwo.
Tiudzewo zvekwauri nezvauri kuona.
Iye zvinezvi ndiri paCooksville mutaundi yemuChinoi. Pane vanhu 5 chete pamutsetse wekuvhota.
5 chete?
Ende uye hongu pane vanhu 5 chete. Uyezve vashandi vezeki vari mubishi kugadziridza mapepa ekuvhota nezvose zvinodikanwa kuti vanhu pavanotanga na7 pange pasina zvipingamupinyi.
Vanhu havasati vatanga kuvhota, vari kutotanga kusvika iko zvino izvi?
Vanhu havasati vatanga kuvhota, vakatomira panze. Vashandi vezeki ndo vari mukati vari mubishi kugadziridza kana kuita set up zvinhu zvavo zvose.
Ko mapurisa namauto anooneka here ipapo?
Panongori nemapurisa, but mapurisa anenge akati wandei. Ndiri kuona pane mapurisa anosvika vatanhatu. Asi masoja hapana, panongori nemapurisa chete.
Asi vanhu vari panze vakawanda zvikuru?
Kwete, panongori nevashanu chete paCooksville pano.
Saka unoona sekuti chii chakonzera kuti vanhu vaite vashoma kudaro? Tasvika kuda pamwe panouya vanhu vakawandaka?
Ndinofunga kuti achiri mangwanani, uyezve vanhu vari kuziva kuti mapolling station ari kuvhurwa na7. Saka ndiri kungofungidza kuti vangouya mangwanani anoaya vari kuda kungokurumidza kuti vasarambe vari pamitsetse, vakurumidze kuenda zvavo kana vachinge vavhota. Ndinotenda kuti vanhu vachauya.
Iwe wakagadzirirwa kuvhota nhasi, handiti?
Hongu ndakagadzirira kuvhota.
Tichadzoka kwauri zvakare kuti tirambe tichiona kuti chii chiri kuitika ikoko.
Maisha zvenyu.
Hongu wazvita hako. Tinotenda zvezvi. Bye bye, tichataura newe. Tinotenda zvikuru mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa ari kuChinoi achititaurira zvaari kuona panzvimbo yokuvhotera Cook's Hall kuChinoi. Ndinoda kutenda vanhu vari kutiona pari zvino iko zvinoizvo vanopfuura 130. Tinotenda zvikuru nenguva yamunotora yekumbotitarisa paFacebook page pedu. Murambe makadaro, tichange tichitaurawo nemiwo kana tawana nguva tisati tapedza nepfuranyuro yaiko zvino izvi. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vanoti zvakakosha kuti vanhu vabude nouwandu hwavo nhasi kuti vaende kunovhota sezvo iri kodzero yavo. Muzvare Mukoko vanoti vanenge vachitidzirwa kana kushungurudzwa panguva yesarudzo vanofanirwa kutaurira mapurisa. ZPP yaparura gwaro riri kutarisa nyaya dzesarudzo. Marvelous Mutanganyahuye weStudio 7 abata Muzvare Mukoko kuti tinzwe nezvezvinyorwa zvavaparura vachitaura nezvemhirizhonga.
Tofunga nhaurwa dzacho dzichitanga dzesarudzo taifunga kuti pamwe zuva iri harisviki, asi razosvika. Zvandiri kuda kutaura tisati tataura zvakabuda mutsvakurudzo yedu ndeyekuti vana veZimbabwe, ikodzero yenyu iri mubumbiro remutemo kuenda kunoshandisa kodzero yekusarudza wamunoda kuti akutungamirirei. Asi tichikumbira isu seZimbabwe Peace Project kuti muende munoita izvi murunyararo. Tine mashoko ataburitsa ari kuratidza kuti iye zvine izvi mumazuva apfuura iwaya tangata kuona kuwanda kwezviitiko zvekutyityidzirwa kwevanhu, vachityidzirwa kuti vakasavhota zvine ungwaru vanogona kupinda muna Taisireva. Tireva kuti vari kunzi vanogona kuzoshanyirwa nemhirizhonga. Tiri kuti isusu vana veZimbabwe musateerere zvinhu zvakadaro. Vese ivavo vari kuita izvozvo vamhangarirei kumapurisa, nekuti ndiko kwavanofanira kuenda. Hakuna munhu wemuZimbabwe ari kufanira kutyityidzirwa nemhirizhonga. makasununguka kuenda kunovhotera mutungamiri wamunoda. Tirikunzwa kuti vamwe vanhu vari kutaurirwa kuti vanofanira kuenda vari mumutsetse vachitedzana sekutaurirwa kwavanenge vakaita. Hakuna mutemo wenyika unotsanangura izvozvo. Makasununguka kuenda kunosarudza panguva yamada kuenda kunosarudza, uye hamusungirwe kuti muende muchinzi iweenda wakateeridza ningi, unoenda paunodira. Saka tirikungoti isusu vari kuita zvemhirizhonga dai masiyana nazvo, mupe vana vemuZimbabwe mukana wekuti vaende kunovhota vakasununguka.
Tinoona kuti mune tsvakurudzo dzamanga muri kuita panyaya yemhirizhonga munyika. Zvii zvakabuda mutsvakurudzo idzodzi panguva ino yesarudzo?
Chekutanga chandiri kuda kutaura ndechekuti chero tiri kuona hedu kutyityidzirwa kuri kuitwa vanhu, tichionazve kuti panguva iyoyi takatarisa nguva yekubvira January kusvika pari zvino tichienda kuvhota, hatina kuwana mhirizhonga yakanyanyokura inonyanyityisa kunze kwekuputika kwakaitika kurali yezanupf musi wa23 June, uyezve kuurayiwa kwemwana wemakore maviri kumashonaland central, uyezve nemhirizhonga yataa tichiona mumapato, mukati memumapato vari kusarudza vachavamiririra musarudzo yatiri kutarisana nayo muzuva ranhasi. Asi ndingangoti nguva yese yataa tiri kuona hatina kumbonyanyoona mhirizhonga inganyanyotinetse semakore akapfuura. Toda kurumbidza zvikuru vana veZimbabwe nekuti pane mukana wekuti vanhu vakwanise kuenda kumisangano yatanga vachida yezvematongerwo enyu asina anodziviswa. Saka tiri kuti patasvika apa muzuva ranhasi ngatirambei tiri kungoita izvozvo zvekuti tidzivirire mhirizhonga. Asi tiri kuti isusu zvanga zvakati kwirei kukwira kwevaya vari kutyityidzira. Vamwe vanga vari kutongoshandisa zviya zvekuti mukatadza kusarudza zvine ungwaru zvakaitika muna 2008 zvinogona kukudzokerai. Saka tiri kuti isusu ngatibudei nyaya iyoyo yekutyityidzira vanhu nekuti inongoita kuti sarudzo yedu isazosununguke kuti vanhu vasununguke kunoita zvavanofanira kuita.
Tombotarisa pachataurwa zvinenge zvabuda musarudzo, hamuzoona pachiitika mhirizhonga here ipapo kune avo vanenge vari kuti ivo zvabuda hazvisi kuvafadza?
Isusu tinovimba kuti kana uchipinda mumakwikwi, iro vara rekungoti makwikwi rinoreva kuti pana anogona kukunda, pana anogona kukundwa. Kupinda kwaunenge uchiita mumakwikwi ukutotsanangura kuti uchatambira zvichabuda mumakwikwi iwayo. Saka pakuchengetedza runyararo tiri kuti isusu vanenge vakunda vanenge vakundwa vaya, tambirai.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vange vari parunhare muHarare naMarvelous Mhlanga Nyahuye. Mamwe masangano engochani muZimbabwe anoti anotarisira kuti nhengo dzavo dzichanovhota zvine mutsindo nhasi pamusoro pematambirwo avanoti vari kuitwa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa, iyo isiri kuvatuka sezvavaisumboitwa nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vanoshanda nesangano rinomirira kodzero dzengochani reTransmart Muzvare netsai dzinoreva vanoti vanofunga kuti vakawanda kubva kusangano ravo vachaenda kunovhota nhasi. Vaendera mberi vachiti ngochani dzine shuviro yekuti hupfumi hwenyika hugadziriswe. Vatiwo kunyangwe vaigarotukirirwa nekunyombwa navamugabe havana chavanokwanisa kuchinja nekuti ndezvekuzvarwa nazvo.
Sekuona kwedu tinoonawo sekuti vamunangagwa vakaona kuti kana uri mune zvematongerwo enyika uchida kuvhoterwa hakuna vhoti inonzi ndeingochani kana kuti ndeimunhu asiri ngochani, munhu. Saka kubva pavakasvika vakanyarara, havana chavati vataura. Saka kazhinji munoona kuti hate speech inonyanyo kuwanda kana vane masimba varivo vari kuzvikurudzira. Vamugabe vaibva vataura kuti handidi Ngocha. Vane pavakatombotaura kuti mwana wangu ndinomurova kusvika Ungochani hwapera. Chavanokanganwa ndechekuti haungomuki kuti nhasi ndodomboita Ngochani, mangwana handichadi kuita Ngochani. Munhu unotozvarwa une majinzi iwayo ekuti anenge akanganisika pakuti nhengo dzako dzabuda dziri dzemukadzi, asi iwe unenge uchinyatsokunzwa kuti aiwa, ini zvimwe zvinhu zvangu zvese ndiri munhurume. Haisi nyaya yekusarudza kuti ndoda kuita murume kana mukadzi, inyaya yekutongozvarwa munhu akadzi.
Vati semunhu wose munyika vanodawo shanduko, nekudaro vachanovhota.
Mukutaura kwatinoita navo patinoshanda, vari kuratidza kuti rwendo runo vanonovhota nekuti havana chekutya kana kutyira upenyu hwavo pavanoenda kunovhota. Uye vari kudawo kuti paite shanduko inozovabatsira kuitira kuti remangwana ravo ringe riri rine pundutso. Nekuti kana ikonomi yemuZimbabwe isina kunaka, haingoshatiri Ngochani chete, inoshatira munhu wese. Saka ivo vari kuona kuti vanofanira kunge vari kufambidzana neuzhinji hweZimbabwe kuitira kuti shanduko yavanoda ikwanise kuwanika.
Vanoti Ngochani hadzisi mumadhorobha chete.
Nyaya yeNgochani haizi yekungonzi vari mumataundi chete kana kuHarare nekuBuruwayo chete. Takatomboenda kwashe anonzi Sherukuru, tikatonoona kuti nekumamisha vanhu ivavo vanotorimo, vanotozikanwa.
Mashoko aya atsinirwa naamai vomusai Bhonzo vane sangano rinomirira Ngochani, vachiti vakasangana nemamwe masangano akadaro gumi kutanga kwemwedzi uno kuti vataure nezvenyaya dzokuti Ngochani dzivhote gore rino.
Kasangana se LGBT sector ine about 10 organizations vari muno vanova kureta vari muZimbabwe. And then pane maasks edu atakaita put down as a sector, atoda kukumbira government kuti vatarisewo nezvedu mafairs ema LGBT, especially takatarisana nemaelections akuya, kuti toda kuve involved with the voting process and also to meet the officials so that it all was jemoshe, and also to meet the parliamentarians ne councillors ma MP za kufutirwa vachinzwawo chijemoshe. So we decided to come up ne this press conference kuti tinzwikewo said the LGBT sector, because takaona kuti tikangoita zvokunyora matsamba mamwe acho hatombovherengwa. Saka takangoita takafungwa kuti tikangoita come up with a press conference tinogona kuzvipo during the elections and also after the elections.
Amai Bhonzo vanoti makare vaitotya kubuda pachena nekusvika kurohwa.
Chero even until now kuti kudhara maitika namaelections akuitwa matranswoman mamwe aitochengeta ndebvu, kungotya chete kuti tikangobatwa tinooparetwa pamusangano. Haiko zvine zvakona, haiko zvakona, zvachinja. I can say last year 13 safe house yataita hausi vanhu vanenge vavictimizwa, but this year we don't.
Vanoti iko zvino hurumende yakatovhura chipatara chinorapa Ngochani mushure mekupiwa mari nesangano reGlobal Fund. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Totarisa misoro yenhau dzedu. Hurumende inonzi yabvisa pamba mauto akanga achichengetedza pamba pevaiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu vanofanira kuuya nezvitupa nemagwaro ekufambisa kana kuti mapassport, kwete maresidensi ekutyarisa motikari kuti vavhote. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wade, tiri muWashington DC, ndichiti muve nesu zvekare manheru.